ndaenda kuregistry yeparliament izvozvi. Ndavonzwa meseji yenyu iyi ndichinotarisa kuti kungava netsamba here yakafanana neyamuri kutaura. Handina kuinzwa, hakuna tsamba yakadaro. Ndikavunzwawo kuti kungava nomunhu here unonzi Manyika wadero asvika achitaura nezvezanupf. Handina kumbonzwa. Inini sagovernment chief whip anobva kuzanupf ndirini mumiriri wamamp muno muparliamendi, handina kumbonzwa tsanangudzo dzakadaro dzichibva kumusangano. Kana pane chavanoda seleadership yedu yomusangano, inondiudza ini sachief whip. Hakuna zvenyaya yakaita saiyoyo.
Saka nyaya iyi ingava iri kubva kupi chaizvo? Vatogaripi semaoni renyu?
I think inongova fake. It's a fake story, it's not a true story. But I think you can go back to whoever told you and find out kuti akauya netsamba kuparliament kana kuti wakazivisa vanhu vacho ivavo ungavani, uye wakaonani, uye wakasvitsa kupi.
Vari kuti vakaisvitsa kakuhofisi yava mudenda.
Ndaenda kuregistry, ndaenda kwese kunosvika matsamba kuparliament, hakuna tsamba yakaita saiyoyo. So I think it's just the fake, just fake thing that is coming from maybe some funny characters on social media, but that's not true. You can ignore it.